Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu ndira 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Nhasi musi wechina tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi mamwe masangano ezvemakereke anoti ari kubatana nemasangano evanhu mukuedza kuuyisa nhaurirano munyika muna 2020 Mari inodiwa kuraramisa muri pamwedzi inonzi yakakwira kumwedzi wambudzi gore rapera. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano ezvemakereke Zimbabwe Council of Churches ne Zimbabwe Heads of Christian Denominations anoti haana kubudirira mune zvimwe zvavakange vachiedza kuita muna 2019 kuti paite nhaurirano pamusoro pezviri kunetsa munyika vachiti vacharamba vachiedza muna 2020 nekuti vari kufadzwa nekubatana kwaita masangano evanhu akasiyana siyana mutauriri wemasangano aya mufundisi Dr. Kenneth Mutata vaudza Studio 7 kuti masangano ezvemakereke ari kukurudzira zvenhaurirano ari kuwanda naizvozvo vacharamba vachiedza kuti mapato ezvematongero enyika agare pasi aite hurukuro achibatsirwa nemasangano evanhu akasiyana siyana
Gorera pfuura rino iri vahwandera 2019 makereke akaita zvakawanda nenyaya yemamiriro anga akaita nyika vavariro yedu huru yanga iri yokuti dai nyika yaigona kubatirana pamwe chete kugadzira dambudziko reupfumi hwenyika kugadzirisa nyaya yezvematongerwo enyika nekugadzirisa kurapa mavanga evanhu vazhinji anokonesa kuti nyika ibudirire ichienda kumberi ndo yanga iri singwisingwi yemakereke mugore ra 2019
Sere makereke mugati makabudirira here kuita zvamakange muchivavarira
pane zvimwe zvatakabudirira pazviri uyezve pane zvimwe zvatakakundikana chokutanga ndechokuti hatina kukwanisa kuti tisvike pachinhano chokubatanidza vanhu zvataifunga kuti zvingaitika nenyaya yekuti zvematongerwo enyika zvakaramba zvichienda zvakachanja vara chimwe nechimwe chichienda kwacho tikakona kuwana kuti zvikuru vematongerwo enyika vane mapato makuru vawane nzira yekubatirana pamwe chete saka izvozvo ndofunga nezvimwe zvezvinhu zvatinoona sokuti hatina kukwanisa kubudirira asi pane zvimwe zvakatikahlamadza gore risati rapera kuti pakamuka mweya wokubatirana pamwe chete zvikuru kubva kumakereke macivil society organizations mapato maboka amwe akazvimiririra evanhu akaumba inzira yekubata pamwe chete yatingati National Convergence Platform iri nzira yokuti mapoka awa awane simba rekubatanidza nyika kuti tiwane mhinduro kumadambudziko atakatarisana nawo senyika
munotarisirei mugore ra2020
tinopinda mugore ra2020 tino mweya uyoyo wokukurudzirwa zvikuru nenyaya yokubatana kwavanhu vatinoona vakawanda vatingati converging spirit yemaprogressive forces akawanda vanhu vakawanda vamwe vari muhurumende vamwe vasiri muhurumende vari kunzwa mweya wekuti zvinganaka kana vanhu vakaisa misoro pamwe chete wekuti tiwane mhinduro kumadambudziko atakatarisana nawo awa beyond mapolitical differences atakatarisana nawo. Mweya uyu kana ukaramba wakadai 2020 anenge asina kufanana nokuti vachasara vari vasingatenderani nomweya wekubudirira kwedu sevanhu tiri pamwe chete ivavo vachashayiwa simba. Vanenge varimo muhurumende vasingadi kuona zvinhu zvichishanduka vamwe nenyaya yekuda kukara ivavo vanhu vachazviona vari pamhene vari voga nokuti mweya uyu unenge mweya wakasimba zvikuru unotsvaka kuti tiwane masolutions kumadambudziko atakatarisana nawo.
Asi chii chikuru chamakatarisira muna 2020 sevanhu vemakereke?
Saka takatarisa muna 2020 zvinhu zvikuru zvatiri kutarisira ndezvokuti iwe mweya wekubatana kwemazimbabwens ndo mweya watisharamba tichivaka pamusoro pawo. Chechipiri ndechekuti tichashingairira zvikuru kuti tionewo kuti chii chatingaita kuti tigadzirise maemergency challenges atakatarisana nawo, because kana mvura ikaramba isinganayi sezvatiri kuona izvi kunenge kuchaita nzara futizve gore rinouya. Kana nhano dzekuchipatara dzana chiremba vachakaramwa mabasa dzisina kugadzika, kunenge kune dambudziko guru zvikuru muzvipatara. Kana ufumi hwevanhu husina kubetsereka, vazhinji panovhugwa zvikoro apa vanenge vachikundikana kuindisa vana kuchikoro. Saka zvichatsvaka imwe nzira yekuti titi maemergency challenges atakatarisana nawo angagadziriswa sei. Hazvisagoni kuitiwa nemunhu ari mumwe chete, hazvisagoni kuitiwa nebato rimwe chete. Zvinoda vana veZimbabwe kuti vagoisa musoro pamwe chete.
Reverend Kenneth Mutata vari parunare kuHarare neStudio 7. Mari inodiwa nemhuri ine vanhu vashanu pamwedzi mumwedzi wambudzi gore rapera inonzi yakakwira nezvikamu gumi nezvishanu zvine zviga zvinomwe kubva muzana kusvika pamadhora zviuru zvitatu nemazana matanhatu nemakumi mashanu nematanhatu. Boka reZimbabwe National Statistics Agency rinoti muna gumi guru mhuri yaida mari inoita madhora zviuru zvitatu nezana rine makumi mashanu nemapfumbamwe. Boka iri rinoti mari iyi inodiwa nemhuri kuti ikwanise kutenga chikafu pamwe nezvimwe zvokushandisa pamwedzi. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti izvi zvinoreva kuti vanhu vakawanda mudzimba umu vari kutambura sezvo vakawanda vavo vasingawani mihoro iri pedyo nemari inodiwa pamwedzi iyi. Ngatinzwei vachitsanangura mihurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Izva zvinoreva kana tichitarisa sovhati data online tiri kureva mari inenge ichidiwa nemhuri kuti vange vachikwanisa kupedza mwedzi vachirarama, kungava kuburikidza nekutenga zvekudya kana kuti kubhadhara rent. Saka zvazvinoreva ndezvekuti vanhu vazhinji havasi kukwanisa kusvikira pamari iyoyo, nekuti tikatarisa mari dziri kutambirwa nevashandi zvikuru sezvehurumende dziri pasi pemariyo zvakanyanya zvekuti raramo yachona zvinoreva kuti inenge ichitooneka zvikuru sezvekani takatarisa kuti 3600 haisi mari iri kukwanisa kunge ichitambirwa nevanhu vakawanda.
Tiri kuona kuti mafigiro ari kutaurwa ndemumwedzi wambudzi kana kuti Novemba. Kana mushauri wemi kuti mari iyoyi $3,656 yakanga isiri mari yaikwanisa kunge ichiraramisa mhuri, izvo zvazviri muna Novemba, kokuzoti muna Disemba ingange iri mari yaidiwa nemhuri.
Muna Disemba tikaona zvinhu zvakawanda zvichikwira, saka zvimwe pada tikaona kuti panozobudawo mastatistics aDisemba mari inenge yatiwedzerei pamwewozo kusvika kuma $3,900 kana kuti $4,000. Izvi zvichireva kuti vanhu mukurarama kwavo mwedzi unozvi zvinenge zvakavaomera. Tienda kuti kumberi tinenge tichiona kuti mitengo iyi haisi kudzika zvekumhanya, saka tinoona kuti icharamba zvichiomera vanhu zvikuru sei, takatarisawo kuti zvimwewo zvinhu zvakada kufanana kuti maschool fees nezvimwe zvinobhadharwa kamwe papemu ndomwedzi wacho wazvichada kubhadharwa, saka mari yacho kana tatozopinda muna mbira muno ichatotowedzere.
Zvii zvikuru zvamungati zviri kunyanyokwidza mitengo yezvinhu sezvamuri kutaura kuti mitengo inenge yakwira?
Nyaya iripo ndeyekuti isusu mitengo yedu yezvinhu itsiri kurerekera kuyesdola, kunyange zvazvo hurumende yakati hatifaniri kushandisa mayesdola. Muchaona kuti mitengo yezvinhu zvakawanda yakapegwa vanhu vakatarisa kuti yesdola rinenge richiita marii. Saka ikoko kushaikwa kweyesdola munyika, nyaya dzekutiwo yesdola rotengwa pamisika mutema, pozoitawo nyaya dzekuti zvimwewo zvinhu zvinoshandisiwa zvakafanana nepeturu nedhiziri zvinoda kuti zvive zvichishandisiwa kuti zvitakure zvinhu, tinoona kuti zviri kunetsa. Saka ikoko kukwira kwemitengo yakaita seyemafuta, mitengo yemagesi, kunoita kuti zvinhu zvinozopedzisira zvagadzirwa zvinge zvichidhura, nekuti vagadziri vanenge vada kurikafawo mari dzavo dzavanenge vakashandisa. Saka zvazvinozoreva ndezvekuti iyi mitengo inoramba ichidini, inoramba ichiwedzera.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimiririra vamasimba kuchera vari parunare muHarare neStudio 7. Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vanoti mugore ra2020 vanoda kuti vanhu vari munzvimbo dzose dzine zvicherwa vapiwe ruzivo nezvibvumirano zvose zvinenge zvanyoreranwa nehurumende nemakambani makuru ekunze. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave nenguva vachiti Zimbabwe yanyorerana zvibvumirano nemakambani makuru ekunze zvinobatsira nyika, kana kuti mega deals. VaMnangagwa vanoti izvi zvinounza mari munyika uye mabasa. Asi vaMaguru vanoti zvibvumirano izvi zvinofanira kuzivikanwa nevanhu vari munharaunda dzacho. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMaguru.
Chatakaronga isusu ndechekudzidzisa vanhu pamusoro pekodzero dzavo uye kuvapa huturu hwekuti varwisane nemakoronera vari kuuya muzita rekunzi mainvestors, zvikuru sei zviri kunzi mamega deals. Tinonzwa kuti pano nepapo president vasaina mega deal, president vaita meeting nemainvestors. Mainvestor ivavo vari kuuya kuzotora mida yevanhu, vari kuuya kuzoabhusa mapurisa vachidzinga vanhu munzvimbo dzavaigara, vari kuuya kuzopoluta nzizi nemhepo mweya watinofema. Saka tuda kuti vanhu macommunities atinoshanda isusu vakwanise kurwa vamire kuti vabvunze vaMnangagwa nemakurukota avo kuti chimbotiratidza iwo macontracts amuri kusaina nemainvestors, nekuti vanhu vane right to information. Vanofanira kuziva kuti president vakasaina agreement neinvestor yepakati, agreement ichashanda yakadai yakadai yakadai. Saka tinenge tine a campaign ye the right to know. Vanhu vanofanira kuziva kuti kambani iyoyo mashareholder aso ndivanani, tinoda kuti tivazive vanhu ivavo. Mari dzacho dzinenge dzichifambiswa sei, corporate social responsibility chii chichasara mudotito kana lafanji yaita basa ravo rekuchera whatever lime yavari kutora ikoko, ndezvipi zvinhu zvavakagadzirira kuti vadevelope nzvimbo. Kana pasina izvozvo, tiri kuti vanhu ngavati no to mining and yes to life.
Mungaperi mienzaniso yenzvimbo dziri kungomorwa izvo zvowanikwa zvamuri kutaura izvi, dzosiya dzasvibisirwa nzizi kana mweya unofemwa nevanhu?
Tinotanga nehwange, ndiyo yandingati inini ndiyo nzvimbo yakapoluswa kudarika any other place muZimbabwe munomu. Uchitongopinda muhwange unotanga kunzwa kuti uri kufema mweya unokachidza. Vagari vemo vamwe vacho vaakurarama nekunwa mukaka kuti vakwanise kukriya chest dzavo. endi yeti vanhu vari kudya mari iri kukuda muhange vanhu vari muHarare havangari kuhange ikoko saka dzizi dzeko dzakaita sana Deka River hadzichashandisiki nekuti muri kudirwa matoxic waste ari kubva mucolliery ndoma ari kudirwa imomo kochitiwo kune moto maunderground fire ari kungoririma ari pasi ipapo ndoine nzvimbo iyoyo kochitiwo tine zvakaita sekwamarange vari kungo kana vachichera vanenge vachiita poma matoxic waste avo munzizi dzinoerera vana save nana odz saka zvinhu izvozvo hurumende yedu iri kungotsvaga mari havanei nekugara kwevanhu munzvimbo dzavo kuti kana tawana mari 5 million 10 million zvinorevei kuutano hwemacitizens edu
muri kumboita urongwa here hwekusangana negurukota rezvezvicherwa kuuzeya matambudziko aya
taedza nepatinogona napo kukumbira mameetings havadi nekuti havana chekutaura vanoziva kuti mhosva vari kupara
mukuru wesangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu vari parunare muHarare nestudio 7 yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri vestudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo
vashamari vestudio 7 hepi new year ndinongoti hepi new year vese vashamari vashanu kwazozodoma hamwe nemazita anongomatatanonokawanda vasitsatonemawiri vese nongokwasei mose ndokwasei kwasei ndinongotenda kuti takwanisa kupinda mukoredza ari 2020 tiriona patisi kuitika manje kumusha kumanje imwe nongoma katanonokawande ndikokwanje kwatinozokwanisa manje kuchema nako kumusha uku zviri kuitika kumusha uku vezanipefatkwata vatiomesera vatiomesera munhu angagwa angada 100 basis angagarisa nyika but hapana chatikaona pa2019 chakaita basa rongorwisana nendc chete ndiro aringogona chete mapurisa kuisa mapurisa vavhiringidze zvinhu ndinongotenda kuti adanga asvodura kaga pachikaro akwanisa kupa vake vachamisa vatongi vanhu nokochamisa kuti vachamisa vachapinde musangano yavo variri kuronga iyoyo vanopinda se musangano yanyekuti anzi vanhu ngatibatanei ngatibatanei batana kubatanwana kuri paki basa rikudistroya zvese zvinhu ari kudistroya zvese zvezendc vaatinoti atibatanei batanwana rupapa hapana kubatana kwatingaiti navo vachamisa hapana kubatana kwanongaita navo nepadota musangano wavo Harare yavo mapurisa ari kuvachivharisa kubatana kwaina kuripapi hani nokutenda kuti azivitikanisa nepfa izvezvo
manyoro akanaka teereri nevashamarari vestudio 7 chiti makorokoto negoredzvaro vatenderwa kupinda mariri vamwe vamastesheni avo akatosvika vakangopaka pamastesheni avo asi isusu nhasi tiri kungoteerera studio 7 pamweya neropa zvichiri pamwe chete tichitenda musiki pane izvozvo nyaya ndaida kutaura zvamudeyekutizvo 2020 unenge watanga akatogozha zvishandwa nezvitemerwa zviri kutaurwa zvekuti vanorwara vakazvitakura vana vadiki mari dziri kutaurwa izvo kaidzi dzatanga izvozvo makuseni ndoona sekuti kutoparira kwenyika bheta vachingoti futi zvekune vanhu vanobhadhara mateksi ayo kuti aiwa munhu unoenda free hapasina munhu unobatirwa mari yake ari kubasa nekuti mari dzacho dzemateksi dziyadziya ndaiona sekuti idzo ndo dzinozotibatsirawo kuti tisangobhadhara mari dzakada sedzodzo ndo dzinozotengawo mushonga mbichana mbichana zvichida zvino kana kunzi mari yasara yacho iyo futi takubata pateksi ipapo futi ngaiende futi uchiishandisa zvakadai kutaura kuti government haina zvainobatsira asi kuti iyo ndo yakutosveta ropa pane vasina vacho nekuti vese vari kubhuruka nedzindege avo vachienda kwavari kurapwa kweimari dzevanhu idzodzo dzinoshanda izvozvezvo tozviziva mateksi aya tinobatirwa aya nemajuti nei nei zvese zviri kuitika vachitora mari idzodzo zvinovotevera futi neasara muhomwe
uyo wamunoti kazembe kazembe uyo handisi kuona sekuti zvaari kutaura zvine musoro nekuda kwokuti vakuda kumhanya mhanya kuda kutsvaga kunzi mupurisa akazofudwa kubattlefield and other stuff but masoja akauraya vanhu muHarare vanhu vachiratidzira nyunyuta nezvakanga zvabuda musarudzo. Hapana kana one soja watakaona akabatwa kana akasungwa. Nhasi zvakunzi ndamupurisa weZANU-PF akutitsvagwa manjodzi iyi azouraya nani mashurugwe endi kudidi. Vagadzire zvinhu zvavo vaite hausi yavo inoda mafesani.
Makadiko apo pastudio 7 ndikumbira mudunhu rese vehama dzangu ndichangana mama vangu anonzi namamairi vai ndoenda zvangu zvanzi yangu inonzi Netsai naBridget. Ndisiti makadiko kuZimbabwe muno kumuzanza tiri nani.
Kwazuwai vateereri vose Studio 7 tinotiepi nyuye kwamuri mose nemewa tefenyuri wamasaisai epa Studio 7 tinokukwazisai tichiti epi nyuye sara munonzi sepasini kugara hanya. Ndoda kukwazisa muri yose kwakugara hanya nevose vanondiziva pamuri yezimbabwe apo kwakadi pazimbabwe epi nyuye.
Makadiko Studio 7 nokutendai nenews dzamunotipa nokutendai zvikuru wana ZTV nana ZBC hatinawo maradio apati kuti tivhure manje unongova kungoramba uchingoridza tsamwa chitichiti nekutoboikana saka hatiazii takapedzisira kuti zviteerera rini hatinge pane kana 46 months chaichaidza hatiazii takapedzisira kuteerera rini. Saka tinokutenda imene kuti panyuzwa munoti kwamunoita kuti panyuzwa munoita tichifara zvakare nokupinda mugore kudzvara taite kungofarawo kungoti Mwari vanenge vationa nyasha dzekuti tawana tapinda mune rimwe gore tichibva mune rimwe gore chete asi hakusi kufara kuti tatopedza maproblems maproblems achirimo munyika. Saka tichitarisira kuti kana tapindawo mune rimwe gore iwo wanzwawo manyawo yekuti tatangawo rimwe gore vachiitawo zvinhu zvinewo musoro kuna vakuru vedu ava hae zvakaoma munyika zvino tinongoda sorodai ngo 2020 achinjawo
ndozokurwadziwa maningi neZANU-PF rini kwaiyeye kwati agadzire marodhi marodhi agadzira Joshua Sako uyu kwati agadzire marodhi kwai kwenu kuchipinge ini ndiri kuchipinge ini ndokwendiri kuchipinga uno ndokwendiri marodhi amakagadzira ngeekure ini ohambire mudenga kani ndiri kunoku kuchipinge inini hausi ndiriushangisika kuzopa Studio 7 mwiri kwaita agadzire marodhi nemabhiriji bhiriji yavakagadzira yekuiseoni yekuise mamupuo pashi kwakuoni kwakutoisi mavhuwa musoro kuti mvura inga inokukura futi hapashani hapana semende hapana chiini ndizvo zvisi kwaita agadzira.
Manzwa pfungwa dzevamwe vateereri Studio 7 inongokupai mukana wekutaura zvamunofunga isu hatina kwatakarerekera munofungei. Tinokukurudzirai kuti muchitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kubva muna zvita varwi veIslamic State vari kuwedzera kurwisa kwavanoita munzvimbo dzakawanda pamwe chete nokurwisa mauto anobatsirwa nemauto eAmerica. Varwi vanopfurikidza mwero ava vakarwisa mauto eSyria katatu zvine mutsindo. Mune kumwe kurwisa kwemauto eSyria kwavakaita vakauraya masoja makumi matatu vakakuvadza mamwe makumi mashanu. Moto wakabaka munzvimbo inochengeterwa mhuka kana kuti zoo kumadokero kweGermany wauraya makumi matatu emhuka dzinosanganisira makudo, tsoko, zviremwaremwa neshiri. Mapurisa vanofungira kuti vanhu vakange vachipemberera kusvika kwegoredzva vakakanganisa kukanda mudenga zvavaipemberera nazvo zvikabva zvatangidza moto uyu. DJ Spice avo vanozivikanwa zvikuru nekubatsira vamwe vaimbi vakaita sa Shinswa Man na Lady Squanda nekubatsira kutengesa nziyo dzavo nekuva chipanga mazano vabura damba refu ravo rinonzi Uripa Wanted vakabatana nemumwe muimbi Venomous. Ngati njoi hurukuro yaita DJ Spice na Blessing Zulu we Studio 7.
Ndaka kufunga kuchaya chimzinyowani. So, nakaona tifekungo riza chete pasina kumbo tikisa o asibude. Wanaonga kuto tumbode otimumbo executive the producer song. That's why nakafungo ti.
DJ Spice, Spice
it up. Tukuona kuti makatsikisa kambo aka nemumwe mukomana anonzi Venomous.
Venomous. Hey ya DJ Spice, here I.
Ndiana anonzi Venomous.
Venomous umwe muimbi weku HK. Inoa geto rimarari, amemba reggae danso.
Sei makafunga kupa kambo akastari kuti uri pa wanted.
Kambo kanonzi uri nekuti chaita ronzi uri pa wanted imari.
Baba wekulandani kana ku America, asipani nokubata indo kureketa.
Munongoziva kuti semuno muZimbabwe tikutsvaga mari. Saka taingo try to express kuti level a tutsva kana ro mari rakanyanyisa dasaita kuti uri pa wanted.
Ndika kubata ndona kukwita ropu. Ndona kukudya ungwe chekafu.
Kari kutambirwa sei kambo aka?
Kambo kakutambirwa zvakanaka zvekuti ndiri kuona 70% yevanhu vari kufarira.
Tichitarisawo matambudziko ari kusanganawo nevamwe vaimbi imo muZimbabwe zvakafanana nenyaya yepiracy. Hazvisi kukukanganisa iwo here mubasa renyu?
Piracy inotikanganisa semunhu wese but senini ikutondibatsira because like hanyanyi kuzikanwa pazvinhu zvekuexecutive producer nekuimba asi saka ndingachitondipushira maworks ezempire saka for now ya ikutondibatsira.
Mune makore muchishanda nevamwe vaimbi vakasiyana siyana mungatiudze kuti munoshanda navo sei uye ndianani?
Nachoshanda professionally ndakatanga 2015. Ndikashanda nevaimbi vakasiyana siyana vakasanganisira Sniper, Freeman, Hitman, Lady Squanda, Shinto Man nevamwe vakasiyana siyana. Vaimbi ava ndinenge ndichivaridzira kumashows. Dzimwe nguva ndinenge ndichivastrategizira nekuvapa advice pamaprojects avanenge vachiitira nekuvaformuletera matactics ekushandisa pavanenge vachida kubudisa zvinhu zvavo.
DJ Spice vange vari parunare muHarare ne Studio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mamwe masangano ezvemakereke anoti ari kubatana nemasangano evanhu mukuedza kuuyisa nhaurirano munyika muna 2020. Mari inodiwa kuraramisa mhuri pamwedzi inonzi yakakwira mumwedzi wambudzi gore rapera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichiti moswera zvakanaka.